Nyanzvinye dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti panofanirwa kuiranwa munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti nyaya dzeupfumi dzifambe zvakanaka.
Pakawa neconsensus politically, unity politically, zvinobatsira izvozvo kuti economy inge ichifamba zvakanaka. Nyaya yekuita unify the nation, I think iyo inyaya yakakosha.
Vachitambara vanotiwo zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka kana hurumende ikaisa musoro pamwe chete nevose vane chekuita nekubudirira munyaya dzeupfumi.
Zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka hurumende yakaisa musoro pamwe chete nemastakeholders dzakasiyana-siyana first term yatapfuura.
Imwe nyanzvi munyaya yezveupfumi uye vachishanda semurwiri wekodzero musangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti hurukuro pakati pevashandi vashandirwe nehurumende dzakakosha.
Painge pane hurukuro pakati pevashandirwi, vashandi, hurumende nevanhuwo zvako tionesa nekuti chii chatingaita kuti titamutse upfumi hwedu.
Imwewo nyanzvi yezveupfumi vachishanda neGimri Finance vaGilbert Mponda vanoti vanoona upfumi huchinaka munyika nekuda kwezvicherwa zvakaita selithium, asi vachikurudzira hurumende kuti izvikwenenzvere munyika.
Tatarisa yatinoti value addition nebeneficiation, nekuti tikatarisa zvakafanana nechiwanikwa chinonzi lithium chiyachiya, tiri kungochitora tichiendesa kuChina kana kudzimwe nyika dzekunze, asi tichizozodzoka kuno kushaya masolar battery kana masolar panel kana zvingave zvinenge zvagadziriswa. Isu tiri kukumbira nekutarisira kuti vachataura nemainvestor anouya muZimbabwe oestablisha maindastry anogadzira zvinhu izvozvo, zvokuti iyi Zimbabwe inofanira kunge yatova engine yezvinhu zvinenge zvichigadzirwa zvinogadzirwa nelithium.
Chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti hurumende yakatotanga kuvandudza zvinhu kuti ikwezvewo vemabhizinisi vekunze.
Tinofanira kusumudzira indastry yedu. Mashure kwese takanga tichirwisana nenyaya yedzikamo handiti yapera. Aiwa, ndinoti kuti dzikamo iyoyo inatsokugadziriswa nezvayo.
Asi mumwe anotenga nekutengesa ari nhengo yevendors for ED vamunyaradzi Mangeya vanoti vanotarisira kupiwa chikwereti chekuwedzera zvavanotengesa nekuvakirwa nzvimbo yekushandira.
Ndikufara zvikuru nekuti vamunangagwa vakahwina semavhenda emuchinoi. Ndikufara kuti vamunangagwa vakahwina baba vedu. Chataakuda ndechekutiwo patinoshandira tinge tichivakirwawo patinoshandira, kuti makuwanawo mari dzekuti kwanise kutanga mabasa edu aendere mberi, mabasa edu atinoita.
Vamwe vakaita savaLamek Makia vanoti havaone upfumi huchisimukira sezvo magetsi atotanga kudzimwa dzimwa kubva zvapera sarudzo. Hatina kukwanisa kubata mukuru wevhesa vaHoward Choga kuti tinzwe kuti chii chave kupa kuti magetsi adzimwe dzimwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.